Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tani makore anokwana kuita 18, tiri takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kuLens, tichifambira kumahofisi pana TA, tasvika mahofisi ekwamurombedzi vakatidhindira nelisti ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu.
Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu papurazi remapinga kuMashonaland West.
Nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ zvino inofanira kupa City of Harare foreign currency iyoyo. Saka ndo zviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape City of Harare mari yekuti vatenge machemicals ekutricha mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kuMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ndatiri papurazi apa tani makore anokwana kuita 18, tiripo takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kuLens, tichifambira kumahofisi pana TA, tasvika mahofisi ekwamurombedzi vakatidhindira nelisti ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakati pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvika kuma2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikoma vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira futi.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori armed zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa futi munhu ari mumusha futi haaizivi futi kuti ingafamba iyi ingoita zvekuchenzerwa naye vanhu. Inototarisirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kafuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vaMichael Nyakunua vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Ukunzvaka nepfuti yanga iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondo akutenze buda uyende.
VaNyakunua vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Ingangosvikirwa chinzi panapa tiriwo Minister of Friends tauya vamwe nemapurisa. Mapurisa angari kuma13 angari ipapo. Ndibva nditi tsamba tikati Samba muto pandia nzire nendi dezu muende kwa mukapfa ndikati manje ndakabere kwa pana kunenda kuti kwa ndikapfa pozi ndakabere kwa chi kana sanzi ndichatsvaka kumunenda ndikati manje na ndakandire ndakabere kwa mapfa saina tambe ina baraza ndifunga kuti pozi napana wandenda ndakabere kwa ipapa
Vamishek Tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi.
Vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva taura zita rangu ndokubva vangonyora ndokubva vamusiyira mwana wangu chipepa chavo cheeviction. Ii ndakasvika kuchongochitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vatoo serious nekuda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere.
Mumwe mugari amai Irene Chabata vanoti vave nemakore 16 vari papurazi apa nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwazvimba vaGordon Kimbini vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga. Zviri kuitika kuMashonaland and West zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Masondo mashoma apfuura dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuChemagora, Sikabela, Bheba nesibusiso kuGokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuChegutu kumazuva wemudunhu reMashonaland Central pamwe nekuTriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda vaperenshiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamuchemo vachabviswa vodzokera kwavakabva. Vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatorera vaMugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena reCommercial Farmers Union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano rinorwira kuti vanhu vakwaniswe mvura sekodzero yavo reCommunity Water Alliance. Nezuro rakanyora tsamba kuna Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudza, richivakumbirudzira kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Izvi zvinouya apo kanzuro yeHarare, iyo inowana mari yekutenga mushonga kubva kuReserve Bank of Zimbabwe, iri kutadza kuwaniswa vanhu mvura zvopa kuti pachirwe kuti vanhu vangangogona kubata zvirwere zvakaita secholera netyphoid. Pazuva kanzuro yeHarare iri kupa vanhu mamega rita 100 asi pachidiwa mazana manomwe. Gore rapera sangano iri rakamboisa chikumbiro chakadai kuRBZ, kanzuro yeHarare ikakwanisa kupiwa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaTimothy Chitambure.
Chikonzero chiripo ndechekuti tatarisa kunetsa kuri kuita mvura muHarare. Takataura nameya veHarare kuti vagari vemuHarare mvura yavari kuwana 1 haina utano, 2 haina uwandu hwakakwana. Nekuti takaona kuti tikuwana mvura inoita 100 megaliters per day instead of daily demand ye about 800. Neya vakazotaura kuti ivo nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ inofanira kupa sito varare foreign currency oyo. Saka ndo zviri maringe netsamba yetsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape sito varare mari yekuti vatenge makemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Ndedzipi nzvimbo semaonero amuri kuita dziri kunyanya kuwirwa neiro dambudziko rekushaikwa kwemvura?
Muharare hakuna nzvimbo pari zvino mazuva apfuura aya muongoro yatakaita yatingati iri kuwana mvura zvakanaka. Kune nzvimbo dzagara hadzo hadzi dzangasingawane mvura dzakaita sana Mabvuku nana Tafara. Asi yezvine zvakuenderana kunana Glenview kunana Kuwadzana nzvimbo dzese dzemuharare hatichaona mvura. Nedu makatarisa kana vachitaura kuti 100 megaliters zvazvinoreva zvekuti pakutaura kwavanoita vanoti imwe yacho about 50-60% inonzi macommercial losses jira inorasika mukubva kwainogadzirwa kuenda kuvanhu. Saka kana yakadaro zvinoreva kuti hakuna mvura iri kuwanikwa nevanhu vemuHarare. Saka Harare yose pari zvino haina mvura.
Tarisawo nyaya yekutika URBZ iri kuti ine zvikwereti zvakati wandei nekudaro haikwanise kuti iwane mari iyoyi, pangagadziriswa sei?
Chiripo nguva blessing ndechekuti mvura ikodzero yemunhu sezvakaitwa mubumbiriro remutemo. Uyezve hurumende pati zvayo inotaura kuti inofanira kuremekedza nekuchengetedza kodzero idzodzo. Saka sekuona kwedu kana zvichinge zvadaro pamari shoma inenge iripo, zvinhu zvakaita sekodzero yemvura ndo zvinenge zvakufanira kuita zvaamapriorities. Saka isiri kuti mari kana itoripo painino kushanda zvimwe ngaichienda kekutanga mvura iiti priority number one.
Mati mawana mhinduro here kubva kuna vamangudya kusvika pari zvino?
Tsamba yedu yaenda masikati ano palunch. Saka takatongomirira mhinduro yavo, hatizivi vachapindura netsamba here kana kuti vachafona kana vachasenda pai, asi isu tangoendesa. Takangomirirawo kuti kana pasina kuwana mhinduro, takasawana mhinduro inotigutsa, tiendangodzokerawo kuvagari vari vatinomiririra kuti tidii zvinhu zvadai, tofa here nekorera sekuzvatakaita muna 2008 kana kuti gore rapfuura iri. Vanhu vofa here nekorera kana kuti vofa here netaifodi. Tinoda kuchidzokera kuvagari vatinomiririra kuti tinzwe kuti danho richatora nderipi.
Vatimothy Chitambure vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reDaily News mune nyaya yokuyambirwa kuri kuitwa mukuru wehurumende mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti zvinhu zvikaramba zvakadari munyika zvingangokonzera kusagadzikana sezviri kuonekwa kunyika dzakaita seAlgeria neSudan. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bumbiro remitemo reZANU-PF riri kuvandudzwa kuti mutungamiriri webato iri awedzerwe masimba. Mupepanhau reChronicle mune nyaya pamusoro petsaona yakaitika nezuro Manheru padyo neEntumbane Shopping Center kuBulawayo, vanhu vanoita gumi nevasere vakaendeswa kuzvipatara. MuNewsday mune nyaya yokushaya rubatsiro rwemari kubva kumasangano nehurumende dzekunze kwenyika kwakaitwa negurukota rezvemari vamutuli Nuve. MuHerald mune nyaya pamusoro pechirwere chemalaria icho chiri kunzi chabata vanhu vakawanda gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo gore rapera. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masikara sei mukoma jonga tanonoka wande nevateereri vese veStudio 7. Ndinokukwazisai mese musara Jesu tichiti zviri kudiiko kwamuri ikoko. Ndinotenda nekutipa nhau dzechokwadi. Asi ndinoda kutaurawo ndakanangana na vamutodi mashoko ava vanotaura asi kubatanidza vana veZimbabwe ndeyekuputsa nekupa nyonga nyonga mukati mevana veZimbabwe. Number 2, ndongotenda zvangu kuna President Chamisa avo vagona kubatanidza mhuri yeMDC ndichiti pamberi nekubatana vana veMDC chisa mbama chisa ndinotenda.
Kazuwa ikazuwa mwuri ya Zimbabwe newe studio 7 mwakadiko kwa Washington DC kwa mwuri kwa wanatanunuka wandene wa mweweste ini ndini zimunya ulusa na kutawara ndula kupindu rango zanga kutawa na wamponda hapa na wawa isi kutawa na waruda kukwiza maa price kati zokere kumashire zushoma panguwa yanga ichitenga US dollar mzimbabwe US dollar remanded maprezi ayo kuira kuira ele maprezi anga singa kuiri anga singa ziki why because marie iri strong iye reti ayo haidu one hai kuiri and it sasa ini itanezu kuti maprezi ayo anongora mbari pashi haribari raidu haribari stay but iri bondi redi iri manji raka dagwa because radona zakanyanyisis so kudona kwa raita kwa maprezi anu dini anu shoota because wana ima business varukweza kumaintaina ma price aone US dollar and it
magadiva watunga mire we studio 7 mese kwa muri kuko atinga taure mastenya aka wandisa nyaya yatangu wano hurumende yokumhanyisa vanhu varimo mafarms umwe inyaya hombe nokuti vanhu ivavo vagara vakasikiwa nevarungu ipapo asi nhasiuno muzvara nhasi vanovati ngavabve vanoendepi vadi kuvapimirawo kuvapawo 3 hectares pamunhu or 2 hectares vozi vanhu evanhu racho kuti vakawanda ini zvokunzi vanganzika kuti 20,000 hapana famu raitakura vanhu vanopfuura 1,000 famu raingirayo vanhu vaishandapo vanovari maybe 500-300 pafamu. Saka vakanzi varipo 3 hectares I think vanhu vavo vanokwanisa kurarama pane kuti nhatso vatibvai vanoenda kupi asi kana kuti tozizira hedu kuti ZANPF ine hunhu ihwohwo kuti mumafarms imomo inonyepa kuti famu iri ibvai apa mangwana uchanzwa kuti kwatorwa nemukuru wekumasoja watorwa nanhingi uko anhingi wakuzva kuti uko asi maiti varungu ndovada kudzoka apa zviri kumbofamba sei. Saka ipapa panyaya vatanga ihombe kana vachida izvozvo ngatange vachibvisa vanhu ngavatange vabvisa kumba kwa president wacho wobva upresident vadzokere kuofisi yosiya zvefarming toziva kuti vanhu ese mumafarms vaakubva toziva kuti zvinhu zvaazvijekerere kwete kuti munoti vanhu makaona varipo mumafarms imomo vakasiyiwa vagara more than 50 years moti ibvapo anoenda kupi.
Maswera sei Studio 7 standi noitwa George Matanda. Ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa neZANPF zvekutorera vanhu minda yavo zvekubvisa vanhu pavakagara vachingonzi vanhu ngavangobva vasina kwavanoenda varegere vanoregerei kuti vachibvisa vanhu vanenge vakavapa pamwe pekugara dhani kungoti vangoti ibva ipapo zvisiri zvisina kana order hazvizvo zvavakavhoterwa nevanhu izvi vanozviitireiko kudaro vamunangagwa havanyariwo here havatyiwo here kuti zvokwadi zvokwadivo vane pekugara vamwe vanhu vavakavavhotera mumapurazi umu vachivaitira utsinye hwakadaiwo so zviri kundibata veduwo zviri kundirwadza ndiri pano pamasvingo apa ndiri pano zvangu pamasvingo apa batai munyasha
akadini zvenyu vashamarari vestudio 7 ndinonziwo mate ndiri zvangu pacape town apa tinonzwa nhamo iriko kumusha kwedu kushuwa nhamo iriko yakakura tinoiwa ndaitiregai ndipindure murume uyo ari kutaura nezvekukwira kwezvunhu achiti kwai zvinhu zviri kukwira vanhu vezanupf vanoda kuti vane problemu yekuti vanoona savaonesesi vanonzwa savanzwisisi pakataurwa naChamisa kuti sei dhizeri richidarika muzimbabwe richienda kunotengeswa Tanzania rakachipa kudarika riri kubva pasouth africa richiya muzimbabwe vanga vasingazvioni here kuti zvinhu izvozvo zviri kudhura nhasi voona izvo zvichingwa chavari kuona chaakudhura icho ndochoona kuti kwai vanhu vaakukwidza mapuraisi aiwa havasati havasi kunyatsoona ngavanyatsokufungisisa ndo hoti na wala wazewa rima puraza wa ruku chema kutanzi kakubisiwa waza kanga mazo chazuwe ni hoto kwa sababu wangu uji wa wani kutisa maenda kuma puraza mtani waka zimba ziriteme nendi waka uwe zimba ziriteme rizukuti ati siyu kutiramangu anaricha homira si uye nga wali kuchema na kutisa kaka stara tika doa uja imu kuri wakuzi penyu kana chamisa kawena ziri nani kani pia kumwesi katunda angu na yao
nino kumbiro kutini mungu huu taura honye ya ndoda kuweza kutawara panapa please nda kutawara fangu nanganda ane kuma korea nige 4 or 5 6 na kuya kuno kuzambia nda kuya kuno kuzambia nda wana shukuno shuka ya ana chae chune zirikifuwa kuni nita hili ya kuzimbabu marozi ma industry ya rikuwa kwa ayo wanda kutuwa kuruwa 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 kuzimbabu wanumbu huya hili kuno kuna na zambia nda wawo yepani kwa zambia kwete kuenda kure kure kweza kwa warikuenda wachikula njegi wachikase kwa wapi pana duze duze patini pana waone zuri kitika kuna kusambia sakana kama roja jonga totu wa South Africa unoshaya kutichirukunya nyo nisa nika hebi chaito chaito chi nda tenda angu ndinonzi makati
nini ndinonzi padu ni chivasa ndirimu garu wa mchifu nyaya ndinoona ipakati pama tungamiriwe nika ino kana newe batu rinopiki sasao vangangu sundana asi dai vakaiona vachamisa dai vakaona mutongi wavatsvangirai havana kuramba vakaoma mwoyo sezvavakaita nekuti tose takatovhotawo tikadyiwa saka tose tiri kungochema pamwe chete asi vakaramba vachingoti haivhiwi vane vachiuraya isu vatsigiri vavo saka ndinoti vachamisa dai vadzorawo mwoyo wavo ipapo nekuti matamburiro atakuita ano zvakutoda iwo kuti vapindire.
Kazivai Studio 7 ndoda kutenda nezuva rakanaka aratenge tinaro nhasi. Ndoda kukwazisa vese vateereri vestudio 7 but nhasi ndoda kungotaura vangu ndakanangana nemashoko akataurwa navamutodi kuti izvoni kukura hondo yaivawo ndoda kungonzwisisa hangu kuti woro yacho yakadeclarewa rini.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe zvedutu mupengo kana kuti cyclone rinonzi riri kuungana muIndian Ocean zvekuti rinogona kusvika munyika dzeComoros, Mozambique neTanzania svondo rino. Dutu mupengo iri iro rinonzi Tropical Cyclone Kenneth rinonzi nezuro manheru range riri mazana maviri emakilomita kumaodzanyemba kweMadagascar rakatarisa kuComoros. Bazi rezvekudzivirirwa kweAmerica rinoti Cyclone Kenneth iri kumhanya makilomita makumi mapfumbamwe paawa asi pamwe ichiita makilomita zana nemakumi maviri paawa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zana rezviuru vakamanikidzwa kubva munzvimbo dzavanogara muBurkina Faso pamusoro pekurwisana. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kubata vadzidzisi nevana vezvikoro avo vasati vachakwanisa kudzidza kana kudzidziswa. United Nations inoti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso vakonzera kuti vana vezvikoro vanoita zviuru zana nemakumi mashanu pamwe chete nevadzidzisi vanoita zviuru zvishanu vasaenda kuzvikoro. Makaterera kustudio 7 anemi mchurongwa Tanono Kawande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Guta reLos Angeles mudunhu reCalifornia razivisa kuti chirwere chegwirikwiti kana kuti measles chaonekwa mune dzimwe nzvimbo muguta iri. Vanoona nezvekudzivirira kwezvirwere veCenter for Disease Control vanoti kusvika musi wa19 kubvumbi gore rino muAmerica mave nevanhu vane gwirikwiti vanoita 625 mumatunhu 22 emunyika iyi. Muna 2000, America yakataura kuti chirwere ichi chakange chapedzwa zvachose munyika iyi, asi zvino chave kubuda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika iyoyi.
Muna anoita seaita kunga aneka flu, asi chinonyanya kutaridza measles kamezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwana here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa, chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization, mavaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamizrus akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana wacho unopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kutoti munhu afe, mwavana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications ezvirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora negwirikwiti, ari kukosora kana kuhetsura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Munhu pachake chii chaangaita kuti azvidzivirire?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma 9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinate gwirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tisatatapurirwa.
Muzvare wepachi weshe vanodzidzisa vana mukoti paShed Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Zvazinoita tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva rofumboka hatigare kuzvipanani. Zvazinoita kana tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva rofumboka hatigare kuzvipanani. Tamba tikuratidze zvazinoita kana tiri kwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu pamapurazi remapinga kumashelaland west. Sangano rinorwira kodzero dzavanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhina wereserve bank of zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mishonga yekuchenesa mvura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.